10 for this one. Listen to the word.
Avo vakasarudza kufadza mweya kwetenya Jerusalem mandera vo
muri koi.
Avo vakasarudza kufadza mweya kwetenya Nyama dati Jerusa de mandera go
varipiko varipiko
avola kasaruza
ufatsamwe
Jerusalem,
Mandela.
Vana
vari pano.
strategy. What's he up?